Nevabereki nevarairidziwa sungwa mushure nekuenda kunopa gwaro renyunyutura taendesa kadzi situation offices dzepamuchoko tichema nenyaya yenhoreva yevarairidziyo yanyanyoita mishoma zvekuti ana havachadzidzi nezvimwe zvinyunyuto zvakawanda zvakatichipirekoze saka papera kuratidzira uku nemapurisa azotoera vabereki vanga vamunzi nevamwe varairidzi vanga vamunzira kudzokera kumamana avo vakavabata vakavavharira pamuchoko epolice station saka akataura vane magweta isabel yazoumen rights vati vari kumhanyisa gweta ikoko kuti rikwanise kunovabatsira
vari kupomerwa mhosva ei
hakuna chaji yatati taziva pari zvino kuti vari vachapiwa mhosva ipi patapedzira kutaura vanga vasati vapiwa chaji saka tisiri kungomirira kuzozikwa nemagweta ari kuenda kuna afrika kwavazvo
manga mapuwa mvumo here nemapurisa yekuratidzira uye paitika mhirizhonga here pakuratidzirapa
hapana mhirizhonga yaiitika isu tagara takapiwa kodzero neconstitution yezimbabwe hatizorambe tine kana nemapurisa vatinofunga tava nenavo mubata zvina zvinhu zvavanofanira kunge vachiita anofanira kutsvaga mbavha dzinenge dzichisebira vanhu saka tichinongoenderera mberi tichiita zvinanga zvedu dzichishanda neconstitution yezimbabwe iyi nekutendera kuti tiratidzire kana tiine zvinyunyuto zvedu tichiita magwaro enyunyuto kuhurumende yedu
mungati vanhu vangani vanga vachiratidzira
kana tiine vabereki 120 nevarairidzi 20 vemutoko district saka zvinoelen oyo tatine vanhu 140 vanenge tiratidzira mamutoko